kukwidzwa kwaita mitengo yemafuta nezera kuri kunyanya kukonzerwa nekukwira kuri kuita mitengo yemafuta pasi rese. Global fuel prices, tiri kuona ari kukwira mafuel prices globally, zviri kukonzereswa chekutangisisa tiri kuona kuchina reopening yeeconomy yechina following malockdown kwenguva yakareba, kwaita kuti demand ikwire kuchina, zvaita kuti zvakare kuti mitengo yemafuta pasi rese ikwirewo. Chechipiri, marefinery mazhinji kunyika dzakati wande especially kuna kuAmerica vari kumboita bit of maintenance, saka izvozvo zvinoderedza supply wo zvakare, zvoita kuti pave nepressure in terms of mitengo yemafuta pasi rese. Saka tika muZimbabwe zvirongo reflecta kukwira kuri kuita mitengo yemafuta globally.
Pangave netarisiro here yekuti mitengo yemafuta iyi ingaderera mumazuva mashoma anotevera aya, Dr. Chitambara?
Tarisiro ndeyekuti for the next few months maglobal fuel prices acharamba achikwira, saka zvicharamba zvichita affectawo isusu senyika. Zvinowedzera cost of production, zvinowedzerawo zvakare maprice ezvinhu, nekuti mutengo wemafuta unocontributa percentage yakakura towards the total price. Saka tikutarisira kuti even in terms of our inflation pacharamba paine a bit of pressure kuburikidza nekukwira kuri kuita mitengo yemafuta. Uku
iko kukwira kwemutengo uku kunokanganisawo zvakadi mafambisiro ebasa muZimbabwe?
MuZimbabwe pari inonguo takatarisa nedambudziko rekushomeka kumagetsi, and makambani mazhinji anga ari kunyanya kushandisa majenerator as backup. Saka kukwira kwemafuta kunoita kuti cost of production iwedzero, zvoita kuti mitengo yezvinhu zvakare iwedzere. Saka ndo dambudziko riripo. I think tichamboramba tiine dambudziko iroro rekukwira kwemitengo yemafuta sezvandataura for the next couple of months, nekuti tirasira kuti global demand icharamba ichikwira as the global economy recovers, and refinery mazhinji nyanya yekuti gore rapera marefinery mazhinji akashanda at above capacity asingazorori. Saka marefinery mazhinji akumboendwa maroutine maintenance, saka zvinoaffecta supply izvozvo, zvoita kuti mitengo ikwire. Saka ichallenge yatinayo gore rino, especially the first few months egore rino, tikutarisa kuti mitengo ichamboramba ichikwira, and zvicharamba zvichiisa pressure in terms of inflation yemuZimbabwe iyo yanga yagara iri nepamusoro zvakanyanya nechekare.